chinse sangano revagari tirikutarisira kuti kuma structures revagari kuti dzakasiyana siyana dzekuguta reHarare waite misangano yavanokoka macounselors avo vachitarisira kuti vapihwe maupdates maererano nenyaya dzeservice delivery yekuti dambudziko guru ratiri kutarisana naro nderekuti macounselors mazhinji haachinei nezvinofadza vagari zveservice delivery asi wawe mubishi rekutsvaga rutsigiro rwekuti vadzoke muhofisi varambe vari macounselors.
Misangano yamuri kuda kuita iyi munofunga kuti inogona kubatsira here kuti zvinhu zvacho zvigadziriswe?
Chimwe chinhu chatichaita zvakare ndechekuti kana zvanyanya kunetsa tinogona kutora matanho ekuenda kucourt kuti tiedze kusimbisa nyaya yekuti vanofanirwa kuita zvinhu zvavo zviri pachena vasingambunikidzi kodzero dzevagari. Izvi ndo zvinhu zvatinofunga kuti zvinotikoshera kana pachive nehurukuro pakati pevagari nemacounselors avo, ende tinokwanisa zvakare kushandisa simba rematariro edzimhosva.
Saka kumatare uku munoona here paine chinobuda mukakwidza nyaya idzodzi idzi kumatare?
Chinhu chikuru chatiri kuona ndechekuti kunyange tikawana simba kumatare edzimhosva, majudgments acho haasiri kuenforswa zvinofadza vagari. Saka simba rinotobva kuvagari kuti varege kuramba vachivhotera vanhu vasingagoni kuita zvido zvavo.